vakomeredzi vakadai so one on Monday this week vakaenda ku Ministry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS which is equivalent to about 100 if not less kuti muri kuti to survive sei imi musingatibhadhari ma benefits akaita semedical and so forth zvikanzi neveku Ministry of Finance vangaenda zvikanzi veku Ministry of Finance akati takatonyorawo tsamba ku Ministry of Defense kwenyu you for under Ministry of Defense takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye 16,000 iyoyo vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho ndopakaita nyaya zvikanzi nevaya vakachitaura vakoraiti mozoya motora but hatisina kopi yenyu but mozoya motora musiwechitatu which was yesterday pavakaenda kunotora tsamba iya nezuro vakangosvika vakagarirwa nevakurisa vachibva vatorwa havana kutozombosvika kuna ofisa kuna director wavo angavati vemusechitatu iwe vachibva vatotorwa kwakunzwa kucentral
vangani vakawanikwa ivo vachitorwa nezuro uyezve vakawanikwa vachipomerwa mhosva here
hapana mhosva yavati vataurwa iye zvino kuti imhosva yei kupira nezuro wacho vakatorwa vari 9 what happened was 4 vanga vakuenda kakuno kunotora tsamba yakanzi vaiozotora yapadirector wacho iyi vandikutaura but vari 4 vamwe 5 vanga vari pasi vachida kuzomirira kuti kana vauya netsamba voitarisawo tsamba yavo kuti vaitewo brief vataurire vamwe vavo kumadhizini kwavanga vabva so nevaya vanga vakamira pasi vakabva nevanhu vaya vanga vari pasi vakabva vatorwa vese izvo zvinda kutora dhoktara nemi nemupurisa
apa muri kupi
law and order section
kupi
umwe wacho anditi ndiuye ndizotaura ndiri muofisi make but the other one akuya kuzondidzinda pana ndakamira ibaipan kucentral police station kulaw and order section
saka pari zvino hapasati pazikanwa kuti vachaitwa sei vasungwava
hapana chakatadzira hapana chachaitika hapana anything havana kana chagati yaitwa loya aripo menomivi vanga vatina 230 pamwene ndopachakavachaisa machaji we don't know.